manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navamunangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvavangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenezwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimirana muganhu navamunangagwa. Vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga musangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino-zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika, Chipo Muchegwa, audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanonga vachiuya kuno kana vanonga vachienda ikoko vanonga vachionawo kuti kutorewo nemaattitude vakwe vari kuita zvinhu vari kugona kuita music, kuti music yedu iri zomabhazi music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform, SIFAPA, Muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimhanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumhanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vano kuti semaonero avo kushandiswa kumadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana seintaneti.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy, Mary Anibal, anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMai Titi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ni Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, Vanapoleon Yani, vanoti vanoshanda ne hurumende kuti chikamu chezve mitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachionawo maitirwo anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika, kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless, televisioni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dandemutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, kana kuti Women's Forum, chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri panopa chirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu munharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu. Mukatitsanangurirewo kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve chichange chichifamba sei.
Tine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepfenyura chirongwa chemaawards kana mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takamangana nekuda kukurudzira hunhu yedu patakakura tinahwo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaawards kana kuti mikombe chinenge chizopiwa vanhu vanokodzera. Chirokosho ndikoko tirikutepfenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatinati makategori kana kuti mabazi akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinominisa kana kuzvifaridza kana kufaridzira vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizinesi vanoti kana vachinoita mabhizinesi avo vanopedzeka kumanhu chedu vachibatsira vanhu vakazvitakara vatingaitiremahumanitarian vayavaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achikwanisa kuti vanhu vazvinominete kune vemaarti vemuafrica. Saka vemuzimbabwe muno mu10 ezvechoitu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa chenyu ichi rini.
Kubva muvhuro iwoyu kwatakanangana nawo zvichienda kumberi
chino shika muna September shaka zara hini wajitaka kuzujiwana na masaisai edu
vanenge vachi kwanisa kutiva wani kwe ivo vachi saruz kwa kana kutiku nominate wa vanenge wakaita shakaita CNC
wani vanezi wakuti vaisa shaka wanda shaka kama muna raunda kena mogara kinga kinge isi mwende kana muna ari mwende ame bizimisi wake kinyoti muna ili ata nifasitira wechi jemi na raunda ya mogara kama kwa kakura kama kwa noga inga vete wakashikoro inga vete kuri kubiru kama kubiru shako jine mutsinde jepiti kwa mwono kiti jino kini jino batita yangange vari avogan kwa nukuri zira inga kikana iko jiru jima kima ikana jiva kare mara kama jima yu vanunga chikinda ni makore kama mbazini kama kini ni mashani nikita basa yuri wono inga pasa kika chikati chakati chakati bakaba kira vana mizgodi kika kikanta ku bakira vana chakati kama kumatina chakati wanizine se iwa avu kumo wandu ya avu wani za chukuma kutendere 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 wani za chukuma kutendere
semu zimai chini chakaita kuti mufunge kutanga kuita chirongwa ichi
chukuma kutendere shini chua mpukulema shini chirongwa shirikuma zwano shini chirongwa shakuo baku chiva chibada remari kutinda manjiri ahiri kutu 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 kutienda kana shanda kana kutia zvakanaka munharaunda achikutiva kutama awadzi saka zvinokana kutikutoda kutienda kana kutinyari kana kutinyari unopota kutikutoda zvakanaka tozoitire izvo kuti vatiende kana kutiva kutipei mari kuti tikutei awadzi saka inini seumwe munhu anoshanda munharaunda nevanhu ndakaona ndikati pane kakutendwa handinoda kuti kuitwe saka tiriva kutienda nenzira yemhando yepamusoro avo vanozvipira kuti vabatsire vanhu ndo zvakandipa shungu dzekuti pane chatengero chatinoda kuita vanhu tida kuvapoka mari tinodawo kuvapowo zvakasiyana siyana zvekuti vagoo mutiyo vakabata vasvike musiyema awadzi nekuti tichange tine maawadzi mananeziyenda ari kutiyo tinoti vanenge vahwina mikombe iyi vabudiwo vakabata chauviri kwete kuti tivatorere chauviri chauviri ichi chinova chinobatsira ivo pache zvavo nemasangano avanobata nawo saka toda kungopemberera vanhu shuviro yangu ndeyekupemberera vanhu nemhando yatinoda kupemberesa nayo
vanenge vachida kuti vaone uyezve kuti vanominetwe vanhu kana kusarudza vanhu vanoenda kupi
pane Facebook page inonzi the list by identities media kana kuti identities media Facebook page bedi vanogona kutsvaga ini nyara dzimashanide
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Musakangani wekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaFarai Maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Ngatinzwei vaMaguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment sera tiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya parizvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera mudzizi dzizi dzakaita sana Mutare River wana Odzi River angova madhaka Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari iri kunzi nehurumende ndoya vachavana. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho. Nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuziporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa temwa zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudziro yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makomba avo. Hazvisi kuitika here izvova maguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti maini yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo venyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mitemo yehurumende, mitemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu ivavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo iko zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tikuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvestor machina ari muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botere kwaiko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwava achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate. Kunewo makorokoza edu echitema kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura yeyodhika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine jodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kuzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasai nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai weWoman Life Freedom Movement wakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechiKurdish Iranian akanga ari muusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijab. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsvuku achitotywa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kuurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yaburitsa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eKed neBaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganho yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarwayo Tel 1-0. Kushiti Capes United yarwa Bekita Minerals 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neYada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties neYada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarwayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarwayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 neBournemouth. Newcastle yarwawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarwayo Everton 3-0. Aiwa, sezo, nguwa edu ya pera, regai timbo tarisa misore nao zakare. Zimbabwe yotora zviripamutemo chigaro chasa chigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kuvanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyo. Mashoko achangotambira anotiwo imwe nengo ye MD ye TCCC uye vaimbova mumiriri weBinga North mudare paramende vaPrince Dube Kosibanda vasungwa paBite Bridge. Tasuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcinisihlalo weSADC. Abanye izibabe bekhonona ngohulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwaMnangagwa isikhundla somgcinisihlalo weSADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa nezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcinisihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 abavalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe wangaphansi abanye abalandela ukwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esamukela isikhundla somgcinisihlalo weSADC namuhla edalela eParliamente eMount Hampton, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi leAfrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu seSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dube Kosibanda oyelilunga le-Citizens Coalition for Change obephethe isikhundla lesi. Umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eleZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampton obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Xa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngaba mabandla aphikisayo.
Imeeting le meeting la ihlala phansi ile agenda yayo. Babe kwazi ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga eCitizens Coalition for Change edayile ePhalamende umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe lolu daba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, iconstitution yethu, isekelo sombuso sethu siklie.
Umongameli Hakainde Hichilema weZambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako lo Mnangagwa labanye bakhe. Umnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uHichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 seMount Hampton, ngumlandelozi Ndlovu.
Udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaguquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluzaguquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye wolombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region. Silama challenges kuKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeka okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi-African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement. So bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation ukuze afake ipresha kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isicoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokhu eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele nabantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ile-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika umnanga kwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha kuthatha iregion yethu isuke kuregion ekhangele kakhulu indaba zompolitiki ezombusazwe ombezombangazwe kodwa ikhangele endaweni zomkhonomi endaweni zempumelelo endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu saziwe njalo isizwe sesadiki njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo wesadiki kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholokho elikhulu izolo ekuneni weSign River esabeni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. Ele Ukraine lithi selithuthune indawo enkulu eKursk loba ele Russia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Israel liqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane eGaza selokhu kwaqhamuka impi le ngomphofu nyakenye.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafowe mbula
lamlela ndwandwe.
Wenze maphandeni namhla izakhamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikudumezi somkati ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni seNduna uMvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibiso kwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ucela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako sihamba sibanike wona.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba wakhanya lokuthi besegula sezitshaya ikhanda. Owami umzukulu nkade ngingekho ngesililweni mbizele sokuthiwa sokunzima mthole ekhwehlele ekhaya ungalanditsho le mpuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxeka.
Uhola kwangikhona kuyabizwa sicela abadala sicela amadisciplini elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna uMvuthu uthi banengi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu le ogula iBP kumele edle impitshana 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 ithole ukuhle kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo semathebheleleni North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000 kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana laba lithumi lasithupha ekhulwini 16% kanti okuyikho kuyathisa izakhamizi zakomvuthu kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni sewange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa indlala uthi selaphi abanengi ikwashiyokha kubalela abakhululeyo abakhubazekileyo labantwana ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngimuna ukuthi abadlamini
sawakhuluke nokuthi abadlamini kulangapho ewange kwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile mhlanga westudio 7
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela msakazi engibingelela kubalaleli siyazi ukuthi i-Women's Day ikhona lapha eSouth Africa ngolesihlanu umhlaka 9 kuNtulikazi kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza lelanga ngesonto kumhlaka 11 ilanga lethu libe lihle kakhulu abantu kade sibathi bayanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile sibonge futhi la kubomama kade bekhona
lalithe lizaqhatsha okwesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana likwenzile yini lokho okumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini
njengokuthembisa kwethu sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi la yathola okuncane ongamasentana sibatholile omama basikile basincedisa nathi besincedisa khona besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi basiphekele lokho besikusiza kudla basise vele lama guest wethu hayi basebenzile kakhulu mama siyabonga kuningi okukhulunyiweyo kubo mama ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke eminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama ikakhulu lapha eSouth Africa lapha esihlala khona besilabomama abavela ezinhlanganeni ezithiyeneyo abomama abangama-activist abomama abangabo-business woman omama abakhona ku-finance abomama abakhona ku-health befundisa omama abaze-finance labo befundisa omama ngokuphatha kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani sibelela ngelihle kakhulu omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo besilobo mama abavela ezinhlanganisweni umama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho besilabo mama abalama business silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele mama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills okuziphilisa bengachatshwa bazichathe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo babe labo lama business wabo singacabanga nalokuthi lelilanga lingaze libe likhulu kangaka omama bafunde okukhulu kangaka njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sizahlangana futhi labomama sihlangana labomama abazabe sebelomnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabomama abatshintshileyo
ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwa
sengiphetha msakazi omama basawadinga ama platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda bafundisane laba ama business bakwazi ukuthi ama business abawayenze kanjani. So njengoba sinanzelile ukuthi abamama badinga ama platform njengalawa, omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo lathi basinxuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba abazayo bethi sikufunde sifundisane singomama, okuyikuthi kuyinto ezahlala siyenza njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa. So akusinto ephelileyo namhlanje, into ezoqhubeka. Mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka, singayenzi kanye ngomnyaka. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga. So isikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba esilethelelwa muntu kameli Nkomo wonke maviki.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umsolwa, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo, kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu baba Nkomo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle. Kuyatholakala yena. And then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe. And then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Baso kwenzakala isiga esinjalo, then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment. Indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesese lokuzeni postnatal depression or lokuzeni. Kukhona abadipiperal psychosis. Piperal psychosis sikhuluma ukuthi ipiperium i-stage from umuntu esanda ukuphepha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukuphepha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puperal locusen psychosis. And then i-puperal psychosis yabe ukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhukaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizimpawu lezi ezikhona. And then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaarawundi bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile neku kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizimpawu zakhona ezinjani ezihamba phambili. And leyi into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puperal locusen psychosis, because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala, xa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni, thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha, kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa. And ma eselatshwa, kufanele ukuthi ayelatshwe, okufike kuthini, amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamguqula ekhona ukubehave ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi, kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncedise.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo. Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba eleDubia Masters liphethe idlalade elitsha ilesihloko esithi amagama ahlabayo. Nawo umkhokeli walo ixoxa lo Ntungami Linkomo weStudio 7.
Salibonani kuStudio 7, salibonani balandeli olibingelelayo uChK Dube uTumelo Kolwane jahala kumahango izalwa ePlant Kwame. Endimeni yasemculeni kutsho ukuthi ngiqale ngo-2006 ngabuya ke ngajoyina iNdolwane Super Sounds ngo-2007 sabambeka ke kuNdolwane ngabambeka ngo-2010 senyilo Alfred Alfredo. Ingoma yethu yaphuma ngo-2011 okuthiwa ngusithuthi esinjani. Izabuloko uNdolwane ke saphunyuka ngo-2013 lapho esibuye sayenza ikholapho khona loPrecious Manyonyoba sachaya uSithunzi Yeso. Saqhubeka siDubia Masters njalo ke ngo-2015 sarekhoda uMpholiseni, 2016 sarekhoda uMhleli Wazo, 2017 uMumo uTshintshile, 2018 wenzangayo, 2019 emaphukwini omfazi, 2020 amazwi kaphetha, 2021 adoption, 2022 somthola khona ke lapho engahlukana khona lo alilaye waqhubeka la isayizo kwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo-2023 makhipha inkemenkeme kuzothi ke 2024 leyalo nyaka amagama ahlabayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sibest ngase South Africa. Inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 466 26 W4.
Abalandeli ubatshela wapha mase.
Sicela lisikhulise lisiqhatshe umalile mcimbi efana nemtshato, amaphathi, ngiyacelebrate noma yini khona lesithola kulezi nombolo engizidlulisileyo. Siyabonga abalandeli.
Ere kongu sabule kukinte morana Mote ganonze tepo sego Giratele kubula wajitira me Libata munga wakanyali musadiwa Hakiba telige Hakiriki sena kopare Yonga kongsingi batuwa buwaka Hakisa kuni ni kutuwa yonekiri Hakiri kita de boca
Batu wase wase baba buwaka Lagisa poli li huseka chibuku Kirigisa vele kosi nyana Muraji kwa jilene wabalaba Lagisa isi kieka isa Bora kadi bora mukwe bata Mama jenene umuata Yamanyi sabele hae kutipa kwe
Gile na
Loge umculo omnandi kakhulu wethu Bia Stars siyabonga kakhulu olubaza kanjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.